vatamisa vataura mashoko aya nhasi panhandare pamurombedzi kuvatsigiri vavo vanga vachisvika zviuru zvishanu vachiUnited Nations inounza achiremerera kusarudzo
asi vatoda kuti vekune dzimwe nyika vauya kuzoona sarudzo ndakaudza kuti United Nations yaifanonge yakakokwa haisati yakokwa asakati sarudzo dzedu kuti dzive nechimiro dzinofanira kuonekwa nekune dzimwe nyika kuti zvifadze vamwe zvifadze isu kuti zviwirirane kuti tose tine sarudzo dziri kufamba zvakadi
sachigaro wezesin vaandrew makoni vanoti United Nations inowanzouya kuzotungamira sarudzo zvikuru kana nyika ichangobva muhondo
asi kana yakada kuti kana maconditions acho ari kuitwa maelections ari akaita sokuti kwava kutoda peace mission yekunge iripo ndopanonge panopindawo ana un nokuti ndo vane mapeace missions akawanda vatinoona ari achishanda munyika dzakasiyana siyana un missions kazi dzinowanzouya kuno kune kukanyaya kuita violence yakanyaya senge for instance kana pakazi panoita maelections kusudan because kwava kune hondo
vatamisa vaendera mberi vachiti vachakunda vamunangagwa zvine mutsindo rwendo rwuno
takamurova muna 2018 munozviziva akazonoponera kuconstitutional court zvino gore rino takati haiwa isu hatisi tinoenda kukota toda kumurova zvokuti iye ndiye unoenda kukota
asi vakapanobata chigaro chemukuru webazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu pf vafarai marapira vati bato ravo rinokunda
zanu pf iri kukurudzira runyararo zanu pf iri kukurudzira kubatana zanu pf iri kutaura kuti mhirishonga inotikanganisa basa redu rekuvaka nyika ratiri kuita nounyanzvi tikatungamirwa navamunangagwa saka zanu pf hatitodi isu musindo tinotoda maelections ane runyararo tinoita musindo wei isu takatokunda zviri pachena kuti stiti tichakunda vamwe marali ava vari kuita vanhu vachitadza kuzadza nzvimbo dzinopinda vanhu 4000 isusu hatina rali yatikukwanisa kutakutova netema nemusoro kuti toitira papi nenyaya yekuti tikushaya nzvimbo inokwana vanhu vedu kuti vaungane
vatamisa vati nyika ino inoda kuti vemapato ezvematongerwo enyika vashande pamwe chete nokudaro vanoti vakakunda vachaita kuti mutungamiri webato rezanu pf ave nechigaro muparamende
unofanira kubatanidza nzvimbo dzose maregions ose kwete kuti wotoove kwako chete kana vebato rako isu tapinda one of the things zvatogadzira tichigadzira upfumi hwenyika is to be tolerant opposition munangagwa nezanu pf ndoda kuvacreatera fit reopposition leader ndichivasveedza kustate house zvanzo vachivazoona kuti hurumende inofamba sei
asi izvi zvinonzi nemutauri wavamunangagwa vageorge charamba zvakarambwa navachamisa zvakapa kuti vape chigaro ichi kuna vadouglas monzura vemdc mumwe wechidiki webato retriplec apinda musangano wanhasi valazarus timbini vanoti vafara nemashoko avachamisa panyaya yeminda
ndinotenda vachamisa vari kuuya neshamiso mukomana wechidiki hatina kusiyana nemakore akawanda asi ari kuramba achitaura development kune generation iri
zvichakadaro mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga vanga vari kucross state kuhange kumatebhelerini north uku vaita musangano nevatsigiri vebato ravo musangano wanhasi wamboda kukanganiswa nenhengo dzebato rezanu pf apo dzadaidza mapurisa dzichiti nhengo dzetriplec dziri kuvadenha asi mapurisa auya akaona pasina mhirizhonga yanga ichitaurwa iyi ndakamirira studio 7 kwamurombedzi ndini nunuraijena.